Gurukota runa nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti hurumende ine mari inodarika mabhiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana mashanu kana kuti 9.8 billion parutivi kana kuti budget surplus zvakakonzerwa nekugona kwayo kushandisa mari zvine mwero. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti ishandise mari iyi kubatsira vanhu vemuZimbabwe vasiri kukwanisa kuenda kumabasa. Panguva iyo vamwe vemabhizimisi vave kukwidzawo mitengo yezvinhu muzvitoro uye vamwe vachiwedzera mari dzekubhadhara dzimba pamwedzi nedzekufambisa. Mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vati vanhu vanoda rubatsiro.
Ndo pane nyaya yatinofanira kunge tichinyatsozeya, tichinyatsoisa misoro pamwe chete, kunyanya kubazi retripartite negotiating forum, kuona kuti vanhu vangaitwe sei kunzi vasatambure sezvavari kuita iko zvino, nekuti kugara muZimba zvakare kune nzara. Kune matambudziko ekuti vanhu vanenge vasina churuviri kunyanya neupfumi hwedu hwekuti 76% yemabasa ese ave mumusika wekungokiyakiya informal economy. Zvinochireva kuti kana vanhu vagara kumba havana cheruviri. Saka ipapo ndo patinofanira tichitarisa homwe yehurumende, ndo patinofanira kunge tichitarisa kana mari dziya dziri kungorasika-rasika inonzi muchirungu resource leakages dzegoridhe kana maminerals edu isi kunyatsopinda muhomwe yehurumende, ndo painenge yave kuda kuti inyatsokuonekwa kunzi yapinda muhomwe yehurumende.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanova nhengo yeZANU PF vanotiwo zvakakosha kuti hurumende iite muonero wetwiza panyaya iyi.
Tikada kutarisa zvedu hatingati mashort term measures, ndo zviya zvekuti vanhu vangabvunzi ngavapiwe hupfu, vopiwa matemba nebinzi nesalt and my basic groceries, mahamba aya ekuti vanhu vakwanise kumbodya kurarama. Asi those are very short term measures and are not sustainable, uyezve hazvisimudziri upfumi hwenyika. Saka zvatiri kutarisira ndezvekuti mavaccination programs angave ari a bit more aggressive and mishonga ngaitotengwe is a higher priority. So far Zimbabwe iri kunzi ine 4 million ma vaccinations, which means kana achiita ma jab twice it means anokava vanhu 2 million. Saka still totally below a number yatiri kutargeta yekuti at least we should have 10 to 12 million Zimbabweans vaccinated to achieve community herd immunity.
Vaenderera mberi vachitiwo
as a short term measure tingangoti dai pakwanisa kuti instance akaita sana NASA aya, NASA yafanira kunge ichi increase ma payouts ainoita pamwedzi ayaya. Zvinoreva izvo kuti safety net ngai upgradewe.
Munyori mukuru werimwe sangano revanorarama nekuzviitira mabasa emaoko reZimbabwe Chamber of Informal Economy vaWisborne Malaya vanoti nhengo dzesangano ravo dzinoda rubatsiro.
Saka pane zvino hapana chirongwa chiri pachena chakaparurwa chiri kubatsira vanhu kuti vakwanise kuwana aidha zvokudya kunze kwevamwewo vanenge vangokwanisawo kungobatsirawo vachipawo vanhu chikafu nenzvimbo dzakasiyana siyana. Nyangwe isusuwo seorganization takaonawo padiki patakaonawo tikakwanisawo kupa vanhu vanosvika about 460.
Mabhanga anokweretesa mari nyika dzepasi rino akaita seWorld Bank neIMF anoti upfumi hwenyika dzepasi rino huri kukanganiswa zvakanyanya nekuda kwechirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.